Mr. Blips.
Yosemi.
Talon.
From my bus, now what is in our words? From my bus, now what is in our words? Pamwe vachiruka tumadoiri Pamwe vachitotengesa oiri Ai wangu vachikufama Usaite zvinhu zvekutamba Pamwe vakarara zvamo apo parupasa Asi pachanoona vanhu vanosasa Mvura ichanaya aisikumira aisikugasa Ndangoona vamwe vachizvita vana basa Vana vari kurasa Vamwe vari kutambudzika Vamwe vari kusafa Vamwe vari kushupika Si vamwe vari kunafa Mari ita kuti muchiona nekuti munoona
Pasina rugare, hapana rugare, ganditaure, zvakonza ndiwaure
Pacho unomhanya iwe, pachitoda vanhu vakanyanya, itaka kumhanya
Pasina rugare, hapana rugare, ganditaure, zvakonza ndiwaure
Pacho unomhanya iwe, pachidiwa vanhu vakanyanya, itaka kumhanya
Ndati uchaita minister Mauchibatanidza zvako Chona zvichifamba vachabuda mapresita Vaida kuzviita nokutsoma Vachida kukubata Iwe uri machoro kana pavhasiti Ita zvinhu zvako noopositi Gara uri negative Handine kuti uite positive Uchaita minister Namba uchibatanidza zvako Uchaona zvichibuda vachabuda mapresita Chibatanidza zvako Nona zvichifamba
Pasina rugare Hapana rugare Ganditaure Haimosa ndiwaure
Pacho unomhanya iwe Pachitoda vanhu vakanyanya Itaka kumhanya
Pasina rugare Hapana rugare Ganditaure Haimosa ndiwaure
Pacho unomhanya iwe Pachidiwa vanhu vakanyanya Itaka kumhanya